manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wechitatu chikunguru 1 2020. Makatirira kuStudio 7 nepinyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 591. Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinodzingwa zvakare mudare reparamende.
Grace Mthandwa aive munyori mukuru, munyori angasingafesa, angasingasvike kunyora nyaya dzakasiyana siyana. Munyori akakwanisa kunyora nyaya dzematongerwo nenyika, akakwanisa kunyora nenyaya dzekunetsa kwaitika zvinhu muZimbabwe, kunyanya panguva yakatanga kare yekutorwa kwemapurazi. Varungu nevamwe vanhu vachiurayiwa kumapurazi ikoko, Grace aenda achinyora nyaya idzodzi.
Mutori wenhau ainge aine mukurumbira munyika, Grace Mthandwa, anoshaya. Zimbabwe inorangarira mabasa akaitwa namushakabvu Dr. Joshua Ngomo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 591. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevanomwe. Pavanhu ava pane gumi nevatatu vakabva kuSouth Africa, vatatu vakatapurirwa munyika uye mumwe chete akabva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 162. Vafa kusvika pari zvino vachiri vanomwe. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi matanhatu nezvinomwe nemazana manomwe nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 67,755. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo nhasi vaudza komiti yeparamende kuti hurumende yakapa mizinda inoimiririra pasi rose zviuru gumi zvemadhora ekuamerica pamuzinda wega wega kuitira kuti igadzirise matambudziko anosangana nevashandi panguva ino yechirwere cheCovid-19. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika pamusoro pemararamiro ari kuita vamiriri veZimbabwe kunze kwenyika, vamwe vabvuma kuti kune zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika zhinji pasi rese zviri kuda kudzoka kumusha nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa neCovid-19, asi vakati zvizvarwa izvi zvinofanira kubhadhara mari yekudzoka kumusha. Vati hurumende inobatsira pakugadzirisa magwaro, asi vakati vanhu ava vanofanira kubhadhara mari yekudzokesa kumusha semaendero avakaita kunyika idzi. Vati mari yavakaendesa kumuzinda yeZimbabwe munyika dzakawanda pasi rese imari yekubatsira vashandi vehurumende chete kumuzinda iyi, kwete veruzhinji. Vayambira veruzhinji kuti vasangotumire vana kunodzidza kuzvikoro zvekunze kwenyika, asi vasingazogone kuzovariritira zvikuru sei panguva dzakaita sei. No.
Unfortunately, when there is a crisis like this, it becomes a foreign affairs issue.
Kana zvasata sezvaita pari zvino, vanhu vanotanga kutarisa kubasa redu foreign affairs. Mari yatakaendesa kumaembassy ndeye vashandi vedu kwete kubatsira zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Vamwe vatiwo pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubva kunze kwenyika zviri kubhadharirwa nemakambani azvaishandira izvo zvinouya zvichigara mumahotera. Vaimbo vegurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuongorora munhu wese ari kuzoka kumusha.
Kodzero yemwana wese weZimbabwe, whether ari muZimbabwe kana kunze, kana angopinda muno munyika ngaatestiwe. Ngatiregei kutarisira vamwe kuti vatiitire basa redu. Ndo basa remari dzatiri kupiwa nemadhona, ndo basa remari dzemataxpayers emuno muZimbabwe. Ngatiitei saizvozvo ndokuti tiwane gwara rokuti tofamba tichienda kupi. Zvino hatitombozivi, tirikungoita lockdown nyika yese, asi hatizivi kuti izvo epidemic yedu yakamira sei. Nyaya yekungoramba tiri palockdown nokusingaperi inoratidza kushayikwa kwounyanzvi muvatungamiri vedu.
Mune imwe nyaya yaitika mudare nhasi, MDCT iri kufanotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe yadzinga nengo sere mudare. Vadzingwa maseneta anoti vaGideon Shoko, vaHebert Nampande, Meliwe Puti, Keresenzia Chabuka, Phyllis Njovu, Spiwe Ncube, Ungana Itafumanei na Helen Sivira. Mune imwe nyaya mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nasi vasaina mutemo wekuvandudza mabasa ekutapwa kwenhau nekuburiswa kwemashoko weFreedom of Information Act. Uyu ndeimwe yemitemo iri kudzikwa nehurumende kushandura mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Aine mukurumbira munyika Grace Mutandwa ashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutandwa ashaya nhasi mangwanani mushure mekunetsekana nechirwere chegomarara kwenguva yakareba. Kushaya kwamutandwa kwasiya vatori venhau vakawanda vari mukuchema vachirangarira mabasa emumwe wavo. Mutori wenhau Margaret Chinowaita ati anonzwa kurasikirwa kwakanyanya semutori wenhau sezvo mutandwa anga ari chipangamazano kune vanyori vakawanda vechidiki uye mabasa ake aiyemurika zvichipa shungu kune vamwe vatori venhau kuti vabudirire.
Grace Mutandwa aive munyori mukuru, munyori angasingasezi, angasingasvike kunyora nyaya dzakasiyana siyana. Munyori akakwanisa kunyora nyaya dzematongerwo enyika, akakwanisa kunyora nenyaya dzekunetsa kwaitika zvinhu muZimbabwe, kunyanya panguva yakatanga kare yekutorwa kwemapurazi. Varungu nevamwe vanhu vachiurayiwa kumapurazi ikoko, Grace aenda achinyora nyaya idzodzi. Grace ainyorawo zvakare nyaya dzinofadza, nyaya dzainyora pakolamu yake yainziyo Chilling Out, achinyora nyaya dzekuvhisishanya, nyaya dzekwakasiyana siyana. Tingangoti munhukadzi aikwanisa zvikuru kunyora, ende munhukadzi wekuti akakwanisa kundikurudzira ini sereporta anga achiri mudiki panguva yandakatanga kunyora.
Mumwe mutori wenhau Paida Moyo Muzulu atiwo mutandwa aive gamba munyaya dzekutorwa kwenhau nekuzivisa nyika zvaitora nzvimbo kunyange panguva yazvaive zvisiri nyore kutapa nhau.
Grace Mutandwa mumwe vatapi venhau vechidzimai vakabata basa guru kwazvo munyaya dzekutapwa kwenhau muZimbabwe. Tinozwa kubatikana nokuti asaika panguva iyi vanhu vakawanda tava kugutsikana kana kuona nhau kubva pane maWhatsApp ndosokota pasina vane munyororesi munyororo waita. Tinoti ngazorore murugare.
Mumwe akashanda namutandwa wakufinancial gazette uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vakadzidza zvakawanda kubva kuna mutandwa. Vatiwo vanomurangarirawo nezvinyorwa zvake zvaisimudzira kufambiswa kwenhau zvakasununguka munyika.
Aibetsera zvikuru kwazvo pakubudiswa kwemashoko zvizhinji zvatakadzidzawo kwavari. Ndorangarira kuti vakanyora bhuku rakabetserwa pakutsikwa kwaro nevemisa Zimbabwe, bhuku rinotiudza nemafambisirwo anoitwa basa rekutapwa kwemashoko muno muZimbabwe panyaya dzezvikwaniswa nezvishayikwa zviri maererano nekutapwa kwemashoko.
Mutauriri wemuri kwa mtandwa amai Rosemary Nyawuye vati urongwa wakuradzikwa kwe mufi ya usatu wavepo.
Saka tripa nupana muta kaungana. Grace akashaya nasi. Saka takatu ungana taka miri na mabere ya arrangements acho kuti tizive kuti tutangira papi. Asivana vaki anivana variku Europe wasiru kwansa kuya muno mune vairi vari muno mkoma na nemsikana.
Vamwe vatorive na uvarati za woku rwazi wako avopada nemdande nekushaya kwa mtandwa. Pamusoro pekushanda ku Financial Gazette uko aivene chikamu chainzi chilling out mutandwa akashanda uku Sunday Mail kunyuziana pamwe nekumuzinda we Britain muZimbabwe. Mutandwa uyo akanyora mabhuku anoti Whose Daughter My Child, The Power and the Glory, nemamwe asiya vana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe nasi yarangarira gamba renyika mushakabvu Dr. Joshua Nkomo, avo vasvitsa nasi makore maviri nerimwe vashaya. Dr. Nkomo vakaberekwa muna chikumi 1917 kusemukwe Reserve kumateberland South vakashaya muna 1999. Vakambodzidzisa kukezi vasati vaenda kuSouth Africa kunowedzera dzidzo kunova kwavakasangana negamba rerusununguko renyika iyi mushakabvu Nelson Mandela. VaNkomo vakashanda kuRhodesian Railways uko vakatungamirira kuratidzira kwevashandi muna 1948. Muna 1962 vakazoumba nevamwe batore zapu iro rakazopatsanuka pachiumbwa zanu muna 1963. VaNkomo vakasungwa muna 1964 vakapedza makore gumi vari kujeri regona kudzingwa. Pavakabuda mujeri vakaenderera mberi nechimurenga vachitungamirira Zipra kusvika nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vakakwikwidza musarudzo dzemuna 1980 bato ravo rikakundwa nezanu PF yaitungamirirwa namushakabvu Robert Mugabe. VaNkomo vakaitwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika asi pakabva patanga kunetsana kwezanu nezapu. Mushure mekusungwa kwevakuru vebato ravo vakaita savaDumiso Dhavengwa navaLookout Masuku vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende, Dr. Nkomo vakamanikidzwa kuenda kuupoteri kuBritain muna 1983 kwemakore mana asi panguva iyi pakatangawo hondo yegukura hundi kumateberland neMidlands iyo yakasiya vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri vashaya. Mauto A5th Brigade akadzidziswa zvehondo kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu vasina mhaka kumatunhu aya kubva muna 1983 kusvika 1987 mushure mekunge hurumende yapomera zapu mhosva yekuda kuibvisa pachigaro nechisimba. VaMugabe vakafa vasina kukumbira ruregerero asi vakati iyaive nguva yekupenga. Asi mutauriri wavo kwemakore akawanda vaGeorge Charamba vakati hapana chekukumbira ruregerero sezvo yaive hondo. Gukura hundi yakapera muna 1987 pakanyoriranwa chibvumirano cheUnity Accord pakati peZanu neZapu. VaNkomo vakazoitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika pakavandudzwa bumbiro remitemo. Munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda oudza bepanhau reHerald kuti Zimbabwe inofanira kukoshesa runyararo nekubatana sezvaikosheswa navaNkomo. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakatora masimba vachitsigirwa nemauto muna 2017 vakawanda vanoti kusvika pari zvino hapana chavati vaita chinobatika. Mukuzeya nyaya yaDr. Nkomo, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Zuva rino izuva rakakoshera nyika chose nekuti mukurangarira kwedu vaJoshua Nkomo tinenge tichiziva nekuona kuti havana kungonzi fadza Zimbabwe badzi zvemata kana nana. Vakatonzi fadza Zimbabwe nekuti vainge vari nhengo yaitokwikwidza pakati pedzimwe nhengo. Chakanyanya kukosha ndechekuti hapana asingazive munyika ino kukuburikidza even nekunze kwenyika ino yeZimbabwe kuti vatsigiri vaJoshua Nkomo neavo vaigara divi ravaigara rematebeleland zvichisanganisirawo nekunana Midlands nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza vakatambiswa chamutava nhava nevanhu nemauto ainge atumwa navamugabe.
Chikonzero chaiva cheya.
Vainge vanenedzerwa nekupomedzerwa zvimwe zvipomerwa zvakawanda wanda. Asi vangomo mushure mekushungurudzwa kwenguva yakareba sei. Vangomo vakawanikwa vachisa zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu pamberi, zvido zvevanhu pamwoyo pavo vakabva vazoona zvakakodzera kuti vataurirane nebato ravamugabe. Vachibva vazvininipisa ivo vakatenda kuenda pasi pebato ravamugabe. Kunyange zvavo vanga vari nhengo yakazvimirira vakaratidza kuti dzimwe dzenguva. Zvechimbomugodza hazvibatsiri, zvinopedzwa chete nenhau yakafanana nekutaurirana. Vanongotipa mucherechedzo neyeuchidzo yemunhu anga aine chido chenyika, chido chevanhu pamwoyo. Vanga vari munhu wekuti vakatozomise hondo, vakamisa tsvimbomugodzi nenhau yekuona kuti tingapedzwe. Kusanganisira nekutorerwa zvinhu zvainge zviri zvinhu zvemusangano wavo, tinoziva kuti kwanga kune mapurazi nezvimwe zvakadaro zvavakatorerwa, vachinziko kwakawanikwa zvombo zvekurwisa nyika. Kudanga chiri chokwadi kudanga ari manyepo, tinoti izvi zviri papo nepapo, asi vangomo chakakosha ndechekuti vanozongoratidza kuti akanga ari munhu ane mwoyo murefu.
Vamunangagwa vakavimbisa kuti vachataura nyaya yegukura hundi yogadziriswa. Muri kuona sevari kuzadzikisa here chivimbiso chavo ichi?
Dai chido changa chiripo, hazvaitora nguva yakareba seavapo pari zvino kuti vamunangagwe vange vaita zvinhu zvavakanga vati varuda kuita izvi. Asi zvatinoziva ndezvekuti chokwadi hachirovi. Zvinenge zvichingodiwa nevanhu ndezvekuti dai paunganidzwa vanhu vachitura nhuna dzavo kuboka rinenge ragadzwa nemutungamiriri wenyika, nekuti ndivo chete vane masimba ekugadza zvakafanana nekomishoni.
Nyanzvi munyaya dzezvematungirwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Spain inyika ine wandu wakakurisa wevanhu vari kufa vari munzvimbo dzinochengeterwa vakwegura vanenge vachirwara vari kufa nechirwere cheCOVID-19. Pane magwaro anoratidza kuti hurumende yemuSpain iri kurambidza varwere vagere munzvimbo idzi kuendeswa kuzvipatara panguva ino, apo kutapuriranwa kweutachiwana wecoronavirus kuri kukwira zvakanyanya munyika iyi. Nasi China yati iri kuda kuti masangano mana enhau emuAmerica aburitse pachena mashandiro aari kuita muChina. Nyika iyi yatora danho iri senzira yekupindura zvayati zviri kuitwa neAmerica mukumbunyikidza masangano enhau ari pasi pehurumende yeChina. Mutauriri webazi rezvekunze kweChina vaZhao Lijian vataura mashoko aya vachizivisa kuti masangano enhau anoti Associated Press, CBS News, National Public Radio neUnited Press International ane mazuva manomwe ekuti azivise hurumende yemuChina mashandiro avo, uwandu hwevashandi, mari dzainadzo, zvivakwa nezvimwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano iri kukurudzira kuti hurumende yeZimbabwe pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha vatevedzere zvakasimba zviga zvakadzikwa nesangano reWorld Health Organization kana WHO mukudzivirirwa kwekutapurirana kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvinotevera uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwanikwa zviine chirwere ichi mushure mekunge zvadzokera kumusha kubva kunyika dzakasiyana-siyana kwazvigere kana kushanda. VaFrank Guni ava vanotungamirira kambani yeGlobal Health Consultants and Progressive Insurance Partners International uye vachishanda vari muWashington DC vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende painotambira vari kubva kunze kwenyika ava ione kuti kunzvimbo dzavari kuchengeterwa kwakashambidzika kuitira kuti kusatapuriranwe chirwere cheCOVID-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGuni kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 charura pasi rose.
Maonera atiri kuita kuwanda kweutachiona muZimbabwe, zvatiri kuona ndezvekuti vazhinji vari kubatwa vaine utachiona weCOVID-19 vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vachidzokera kumusha. Zvino Zimbabwe chekutanga ine dambudziko rekuti haigone kuramba vana vayo varikudzoka vega kana kuti varikudzorwa nedzimwe nyika. Inofana kutoti vatambire asi chakakosha ndechekuti mukuvatambira imomo ngaiti nyika yedu yeZimbabwe inosungirwa kana kuti inofanirwa kutevedzera zveutano zvinoita kuti vanhu ivavo varikudzoka chekutanga vaongororwe vaone kuti havana utachiona here uye varaudzwe kubva mune imwe mhomho yese yeZimbabwe vaendese kumaquarantine centers. Asi ikoko kumaquarantine centers hakufani kuregerwa kuchiita breeding ground, nekuti zviri kuitika nezvekuti vanhu vari kungonosanganiswa imwomo kuita mombe dzasangana padhibha. Zvino zvinenge zvichidiwa kuti muquarantine center imomo vanhu vagare vakaraukana, vasingasangane, vasingabatane pamwe chete, uye vanofanira kunge vachipiwa zvekuzvipfeko kana kuti mbatya dzinodzivirira kuti mukusangana mavo vasafemerana kana kuti vasatapurirana utachiona.
Tichitarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana zviri kudzokera kumusha, zvine ruzivo here rwemitemo yese yekuzvichengetedza yamuri kutaurai?
Kana takatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti vari kudzokera kumusha, vazhinji tingati vazhinji vane ruzivo kana kuti vakanzwa zvinosungirwa kuti vaite kuti vasapinde munjodzi. Chinhu chakakosha kuti vanhu vari maintaine social distancing, uye kuti vanhu vacherechedze kupfeka mbatya dzinovadzivirira ivo pachavo nekudzivirira hama nevadikani kana vanosangana navo. Chinhu chakakoshawo zvekare kuti vanhu vasangofambe fambe zvisina tsarukano. Vanofanira kuti pavanenge vava kufamba vachifambira chinhu chakakosha, unanga kana kuri kuchitoro kunotenga, kana kuri kufamasi kunotenga mushonga, unotenga mushonga wodzoka kumba, kwete zvokuzotandara kuchienda kumabhawa zvinhu zvisina kunaka izvozvo, nokuti zvinogona kuendesa vanhu panjodzi.
Tochitarisawo iko kunze kwenyika kuno, kunyika dzakabudirira zvakaita semuno muAmerica, pane matanho here atatorwa panyaya dzekuwanikwa kwenhomba kana vaccine yekurwisa chirwere ichochi?
Kana takatarisa nyaya yenhomba iyi kana kuti vaccine, tichiri chinhabwe chiri kure, hongu tiri kuona progress kana kuti tiri kuona kuti nyika yeAmerica iri kufamba negwara rekutsvagurudza iyo vaccine kana kuti nhomba inogona kuzodzivirira kuti vanenge vasati vabata nechirwere vakabayiwa kana kuti vakapiwa nhomba iyoyo, zvinoita kuti pavanozosangana neutachionawo vasarware zvakadzama kana kuti vasazofe nechirwere semafira ari kuita vanhu pari zvino. Asi handione tichibuda nenhomba iyi kusvika gore rinouya, tingatoti zvichida pana January February ndio earliest yatingatange kuona kuti pangagona kunge paine mushonga wenhomba. Iye zvinezvi tine atinoti macandidate vaccines, kureva kuti pane mishonga iyo yenhomba ichiri kuongororwa kuti ionekwe kuti inogona kubatsira here. Asi pane mitatu chaizvo inonyatsokupromisa, asi muongororwa kwemishonga iyi hatigone kureva bembera tisati tasvika kumberi kunosvika ku-third phase clinical trial anenge ari randomized, anotipa data, anotipa maresults.
Avo vanga vari mukuru weGlobal Health Consultants and Progressive Insurance Partners International vaFrank Guni vachitaura vari parunare naJonga Kanemiri weStudio 7 muWashington DC. Apo vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara, vamwe varimi vekumaruwa ekwamazviwa mudunhu reMidlands vari mumaguta nekuda kwekushandisa nzira yekurima inochengetedza mvura shoma yavanowana. Taurai Shava akashanyira nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura, ndokuti panyaya inotevera.
Pamusha paHansa Mfundu pane zvipfuwo zvakawanda izvo zvinosanganisira mbudzi, huku nemadhadha. Vafundi vanogara kwamadya kuseni kwamhototi kana kuti ward 16 kumaruwa ekwamazviwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwedhorobha reshavani. Vafundi vane musha wavo wakanaka zvikuru une dzimba dzakavakwa nezvidhina uye dzakapfirirwa nemarata. Vanoti pavakatanga kugara panzvimbo iyi mukutanga kwemakore a2000 vakawanda vaiti hapagarike, asi chiso chavafundu chinoratidza kufara vachitsanangura basa rekurima ravanoita pamusha pavo vachiti ndizvo zvinovapa raramo.
Musha nezvipfuwo zvamunoona zvine matangawo zvakabva muno muvhumu. Kana papasina izvozvo zvinhu ndisina kana chinhu. Ndinoendesa vana kuchikoro nokurima matomatisi. Ndine rimwe gore randakambodori magorosi ndikawana 2 tani muno munda nemvura iyi yandakahavhesta. Saka panapa tinoita zvewater harvesting tichishandisa makandiwa ndo anoita kuti tirambe tichiwana bunyoro hwamunoona hunopisa matomatisa.
Vafundi vane mbiri yekurima madomasi asi vanorimawo zvimwe zvirimwa vachishandisa makandiwa kuti vabate mvura inonaya. Pane zvidhamu zvidiki zviviri mugarden mavo uye mune chimwe chezvidhamu izvi vanochengeta hove. Mudzimai wavafundu, amai Rachel Fundu, vanoti kurima kuri kuvapa pundutso, asi vanoti pakutanga zvaisave nyore.
Ini zvinhu zvaenderemera, ndochinhu chandisingambozivi kana upenyu hwangu kuti chinei kurima kudii, asi murume wangu akaita hanya neshungu akandikurudzira kuti kurima kudai, ndikatevedzera zvaindiudza kuti kudzvara todzvara takadai, kudiridza todiridza takadai, ndikazvitevedzera asi zvinhu zvairema. Zvinhu zvaigwadza.
Nekuda kwekurima, vafundu nemudzimai wavo vakakwanisa kuisa magetsi pamusha pavo uye amai Fundu vanoti vanorarama upenyu huri nani chose.
Zvinhu zvanga zvisingambotarisirwikana kuti vo tingaita magetsi, asi nokuti taiva tavatengesa matomatisi edu tikatenga mombe tikakwanisa kuti tishandise mombe idzodzo titenge magetsi, takazvikwanisa izvozvo. Plus vana vedu tiri kukwanisa kuti vaende kuchikoro, hatiwani mwana unododzirwa kuchikoro nekuti zvinhu zvedu tichiwana mari yedu nenguva, tikatengesa mugomo yedu yematomatisi toendesavo kuchikoro. Chero vana vedu vakukwanisa kupfeka kuti mama undoda kuti tenge gwa chakati, tokwanisa kutenga nekuti ndee chikwanisa kurima chiwana mari.
VaDaniel Mawere ndichipanga mazano musangano reMuonde Trust rinove sangano rinoshanda rakazvimirira rega. Sangano iri iro rakavambwa mugore ra2014 rinoshanda nevarimi vanopfuura mazana mana vemumaruwa ekwamazviwa muchirongwa chekuedza kusimudzira gohwo ravo. Vamawere vanoti varimi vakawanda vakagara vachishandisa makandiwa, asi musiyano ndewekuti sangano ravo rave kukurudzira kuti izvi zviitwe nenzira yekuchengetedza kwete kurasa mvura.
Unoshanda nevarimi chivakurudzira kuti vashandise makandiwa mukuchengetedza mvura anonzi iwo madead level conduit. Kare mvura yainaya zvakanaka uye makandiwa acho anga ari madrainage conduits airasa mvura. Asiyana nemadead level conduits, kuti madead level anobata mvura achiita kuti zvirimwa zvikuwa nekubatsirika mumunda.
Zvinoratidza kuti varimi vari kutevedzera nzira idzi vari kuwana pundutso. Kana kuita makandiwa akadai kuchigona kubatsira kuwedzera gohwo kwose izvi zvisingaitwe nevanhu vakawanda munyika. Vafundi vanoti nyaya yemakandiwa inoda kuti munhu uzvipire uye vamwe havazokwanisi kuita izvi sezvo vachiona sebasa rakaoma.
Kushanda ndokunongogwadza, asi zvinhu izvi zviri nyore kana uchizvitanga nekuti unongoshandisa mvura yaune uchiwana ipapo uchigadzira mvura yako kuti mawezi hayo aunoda kuti fambe nayo nzira yayo inobva padzimba inodini uchidzora dzora, asi unongoshanda uri iwe. Haumiriri kuti kwai ndoita zvemari nekuti kwatanga nemari usina mari, unochidogadzira basa. Saka patakadogadzira basa rangu pandava kusevenza.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vakatarisana nenzara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana kusanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Pundutso kuri kuitwa navafundu nevamwe varimi vekwamazviwa kunoratidza pachena kuti munhu ukazvipira kurima zvine ruzivo neungwaru mukati unogona kuwana raramo yakanaka zvisinei nezvo minga mpenyu zvakaita sekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 ndiri paVogue Township kwamazviwa ndiri kutaura ishava.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 591. Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinodzingwa zvakare mudare reparamende. Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Grace Mutandwa anoshaya. Zimbabwe inorangarira mabasa akaitwa namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Ntulikazi 2020 uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlolwe wafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu phose ayisithupha 591. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million.
So hayi laba esibarekhodileyo yilaba abasebethe bona sebekhohlwa ukuthi ekhaya kukuphi, sebekhulile. So hayi sithe kungcono sibatshayela ihlahla lapha baphumeke bazakhele umuzi, imizi yabo labo njengoba sebezitshela ukuthi sebekhulile. Ngabethu esasibarekhomendile.
Abe MDC ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisiyagalombili edalele Senate.
Namhlanje kungu-1 July kunje sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi hayi wasichiya sibili umuntu omdala, kodwa iqinisa ngelokuthi ilegacy yakhe ilives on. Yikho sithi maybe nxa usenza uhulumende kumele kunanzelele khonoko engayenza u-1 July ebe ngu-Dr. Joshua Nkomo Day.
UZulu weZimbabwe umanyane ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abahlolwe i-COVID-19 ngokutshona kwelanga langolwesibili, kulabalishumi lasikhombisa 17 abatholakale belegciwane leli eZimbabwe. Osokukhuphule inani lasebefunyenwe belalo elizweni jikelele laya kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 591. Abasinde kulomkhuhlane abalishumi lanye bakhuphulele linani laya kwabalikhulu lamashumi edlula ayisithupha 162, labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahatshi lokho laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 67,755. Emhlabeni jikelele abatholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lengxenye 10,630,286. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 514,979. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose eziyisithupha 5.8 million. Kubika abenhlanganiso eyeWorldometer emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli bezinkulungwane ezingamakhulu edlula amane 404,796, labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,147, kwasinda inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 192,600. Ubika abenhlanganiso yezindaba e-Africa News.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Abe MDC ekhokelwa ngukosazana Thokozani Kuphi namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili edalele Senate. Lokhu sokukhuphule inani lamalunga e-MDC Alliance asexotshiswe ngumakhuphi ephalamende kumaviki asanda kwedlula laya kwaba ngamashumi amabili lanye 21. Abaxotshiswe namhla kuSenate bagoqela unkosikazi Rose Nyathi, unkosikazi Phyllis Ndlovu, lo mnumzana Herbert Sinampande, uHelen Mpofu, Siphiwe Ncube, Kresensia Jabuda, uUnganayi Mzoda, lo mnumzana Gideon Shoko. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele Shoko yenake othi akubamangalisi ukuxotshiswa kwabo umakhuphe.
Mina ukubona kwami ukuthi khona thina kade vele simelele ukuthi sibize ngoba phela thina singamalunga aweMDC Alliance savothelwa ngabantu abeMDC Alliance amavoti awasingenisa lapha ngabantu weMDC Alliance so asisoze sisuke ebantwini sihambe kubandla elikhokhelwa ngumakhuphe loMonzora elihamba lezano asisoze senze lokho. We are quite happy ukuthi vele kuyenzakale lokhu ngoba kade sikusihlupha lathi ukuthi every time liyaba litshelwa ukuthi awukanti alika rikoli. So kithi thina hayi akuzange kubuye kungani kuyasimangalisa kubuye vele sikumelele.
Ayisiko kudilika lokuphela kwebandla leno yini lokushoko?
EMTS Alliance kayisoze ife ngoba yiyo yelabantu ekamakhuphe eyokudinga ama MP ngokubazelwa ngoba ikubazelwa phela lokhu ama seats abafuna kuwathatha Senate ese awe proportional representation kasiwa kwabo nawe MDC Alliance avotelwa ngabantu wa MDC Alliance isikhulu kulesa esidlalayo laphana ngabantu abasebenzisa amandla anti liyakwazi ukuthi iofisi babo yabe belamasosha lamapolisa so hiko khona lokho kusindiswa lapha.
Umnumzana Gideon Shoko ngomunye wamasenators awe-MDC Alliance axotshiswe yi-MDCT ekamakhuphi edalele Senate lamhla. Untungameli uphinde waxoxa njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda. Yena usole kakhulu umakhuphi lebandla lakhe.
Siyatana lokudideka ingqondo izanu lezihlobo zabo okhuphe loMonzora isikhothamathe zabo sebesiphindile njalo kuSenate baxotshwe thina sile ndaba ecourt lanamhla lokhu ayikagqitshwa siyamangala ukuthi bahlezeni kungenani siyakwazi mhlophe ukuthi abantu abalocuku abesaba abanye benza khonokho uMzorewa loSithole babe ngabantu abakhulu bakhupha abantu abaningi bayathrena empini zemageri da eZambia leMozambique kodwa ngesikhathi sebekhothamathe kaSmith balahlwa ngabantu ihistory iyaziphinda sithi ngesikhiwa history repeats itself abantu laba kambe sebebambanile ebandla lezani lona edevele sihluphana lalo kweminyaka engi-20 khathesi sebeyisikhothamathe ngesikhiwa sithi ngama-puppet lama-opportunist.
Lichona lisithi lizakuya ebantwini lizwe ukuthi bafuna lithathe manyathelo bani kodwa abanye abasekeli bebandla leno bayakhala bathi lixotshelwa amalunga lidilizelwa ibandla kodwa akula lutho olukhanyayo elilwenzayo kukhanya seliphelelwe ngamaqhinga kalila strategy elithini ngalokho.
Baba Nkomo, istrategy asichaywa ebandla. Singake sachaya ukuthi siza kwenza lokhu, senze lokhu, ngenxa yokuthi sabe sesisembula amakhwapha. Amalunga ethu yibo esikhuluma labo laba abanye abangani abazwisisi impe ngenye bayakhonona engenye yibona abasiphambanisayo amalunga ethu wonke azinzile sikhuluma lama structures from branch up to the national level yikho ke ukuthi sichaye izistrategi zethu ukuthi siza kwenza ama-tactics lokhu sabe sesitshengisa lo umuntu esifuna ukumbinda ehle sale sazi.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, abebandla leZANU-PF bayakulandula ukuthi basebenzelana labo makhuphi besithi ingxaki eziku-MDC azilani labo. undungameli kodwa uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi balelungelo lokuxotshisa amalunga la edalelwe ephalamende ngoba ikethe ukumalojamisa.
Ngithanda ukuqondisa ukuncane ayisoma senators ze-MDC Alliance ive bengama senators ze-MDC Alliance bese ngesikwazi ukuwa recall ngama senators ze-MDCT esawa recommenda ku Alliance ngama senators ze-MDCT kodwa ngenxa yokuthi angithi kwabona ukuthi igola liqala lingumangoye bese liyaxhwala ke bese likhula likhukhumale bese lingasalaleli bese siba igola ke so hayi lawo siba recallileyo laba basethe bona sebekhohlwa ukuthi ekhaya kukuphi sebekhulile so hayi sithe kungcono sibathayela ihlahla lapha baphumeke bazakhele umuzi imizi yabo labo njoba sebezitshela ukuthi sebekhulile ngabethu esasiba recommendile kodwa ke basebe siba rebellious sasesithi hayi mangabe selizibonisela ikhulile hayi asihlukaneni indlela.
IMDC Alliance ithi injongo yenu ngeyokuyidiliza lincedisa iZANU-PF njalo lincedisana leZANU-PF lisebenzelana. Ngamanye amazwi bathi akusela mahluko phakathi kwenu leZANU.
Amangabo lawa angazi lawa sababalalela ngamangabo ukuthi bazophelela kuphi angithi abantu laba bathi udokotela ukhuphe usengu-ambassador ayisiba batho kanjalo abasalitshelanga ukuthi kanti useke nini ukuba ngu-ambassador batho kanjalo abantu sengu-ambassador lagcwala umhlaba wonke la nodoktar Khuphe sengu-ambassador bajika bathi ibulawayo ivaliwe nje ngoba udoktar Khuphe usesiyaye kobulawayo kuyavula ama-ofisi kwathini kwathini bekhuluma amangabo ihlaza tshoko ngangikhona eHarare ngicabanga ngakuthumela Thombe ongathumela omunye wakho lapho Studio 7. Thombe sami nginomam Khuphe siseHarare sisemsebenzini eHarvest House. Babuya bajika bathi same sathatha amaHarvest House siphethe amasotsha namaphoyisa kodwa bathi befike ekhoti abakubhalanga lokho bekhuluma amanga amanye aluhlaza joko. Sona namhlanje hhayi angethuki bazobulokhu bekhuluma amanga bedlala ngabantu bebatshela amanga. Ubaba uMbeki wake wathi yena lies have never saved anyone because they've got small feet. Amanga abakuzukubasindisa kwamanje bangaba khona abantu abangathatheka ngamanga abo kodwa ngokuya kwesikhathi abantu bazobona ukuthi thina silandela iconstitution umuntu ongafuna ukulandela iconstitution ngumuntu ke onguye osebenzisana nezano oyiyo le alliance engafuna ukulandela iconstitution.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Uzulu weZimbabwe namhlanje umanyene ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabo Nkomo owabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999. Abamabandla ehlukeneyo yezombusazwe akuthaza uZulu ukubana amanyane lokusebenzela ndawonye ukuthuthukisa ilizwe okuyinto eyayikhuthazwa nguNkomo esaphila. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje bekulilanga lokukhumbula umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo owayesaziwa ngamabizo amaningi othando agoqela athi mafukufuku, chipochitetsa, Father Zimbabwe, umdala wethu lamanye. Unkomo wakhokela amabandla akuqala ilizwe lilelwa inkululeko afana le-Southern African National Council, SANC, i-National Democratic Party, NDP, le-Zimbabwe African People's Union, ZAPU. Wakhokela ibandla leZaphu kukhetho luka-1980, wanqotshwa libandla leZanu elalikhokelelwa ngumnumzana Robert Mugabe, wangena kuhulumende kaMugabe engumphathi ntambo wendaba zasekhaya. Phakathi kuka-1982 kusiya ku-1986 kwaqhamuka ukufuthelana kwamabandla amabili eleZanu leZaphu, ibutho le-5th Brigade lathunywa ukubulala abasekeli bakhe kumbhuqazwe owanikwa isihloko esithi Gugurawundi lapho awabulawa khona inkulungwane ezedlula amashumi amabili. Ngomnyaka ka-1987 emizameni yokumisa lokhu kubulawa kwabasekeli bakhe wakhetha ukukhulumisana leZanu okuzinkulumo ezagcina ziphuma lesivumelwano sokubambana esa-Unita Court. Kwasekubunjwa iZANU-PF wagcina esenikwa isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli wesibili belomnumzana Simon Mzenda ebandleni elitsha. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi impilo kaNkomo kufuze ifundise uzulu weZimbabwe okuningi.
Namhlanje lilanga esikhumbula khona lapho intaba enguJoshua Mqabu kaNkomo eyadilika khona. Thina abeMDC A esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sihlala sikhumbula izifundiso esasiphiwa ngenkomo. Wathi lima ekhupha ebalini elithi imali. Yikho namhlanje libona abantu sebephonga ukugcwala ilizwe lonke belima. Ngabe kuthiwa kwenziwa ngezikhathi zweni ziyana sikhathi lizwe. Ngabe siyasisilima kuhle kulama programs amahle.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthe uzulu weZimbabwe katholanga ithuba lokubona uNkomo ebusa kodwa kufuze alandele izifiso zakhe ukuze ilizwe liphumelele.
Akhulekela umsindisi weminyaka eminingi kakhulu uthe siza bameyisa bangammameli. Sikubona kusenzakala eZimbabwe, sithandazela sikhuleka umsindisi ukuthi sithole umsindisi weminyaka eminingi. Weza enguJoshua Nkomo wangalalelwa uNkomo, wayeyiswa kakhulu, wagijinyiswa efuna ukubulawa. Kodwa namhlanje siyananzelela ukuthi konke ayekukhuluma, konke ayekwenza, lakho konke ayezama ukuthi kwenziwe eZimbabwe yikho okumele sikwenze ukuze siphumelele njengelizwe.
Unobhala webandla leMDCT elancinisa ukukhetho luka-2018 likhokelwa unkosikazi Thokozani Khuphe, umnumzana Nixon Nikadzino uthe inkokeli yeZANU-PF ekhona okwamanje ingalandela imfundiso kaNkomo ilizwe lingathuthuka.
Simbonge umqabu kuNkomo the late VP nginjongo owasithiyela yona ukubambisisa abantu and ukuthi i-leadership style injani ethanda abantu ecabanga abantu. So sibona ukuthi i-leadership yakathesi yakanamhla ufanele becabange behlela phansi becabange ukuthi lokhu abakwenzayo behlukumeza amaZimbabwezi yikho yini okwatshiwa ngumqabu kuNkomo. So it's a day of reflection ku leadership yethu. Even abazabuyayo ku leadership kufanele becabange bekumbula amavalu sona lawo ukuthi niwo awathandwa ngamaZimbabwe not lokho abakwenzayo bebulala abantu behlukumeza abantu.
Umele abatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Munashe Mthusa uthi intsha kufuze ifunde imisebenzi kaNkomo eyokuzinikela.
Ubaba uNkomo ube ngumunye wabasunguli bempi yenkululeko yeZimbabwe. Akula muntu ongakhuluma ngehistory yeZimbabwe kumbe ukuba khona kweZimbabwe engakhulumanga ngobaba uNkomo. He is one of the pioneers of our struggle. Njalo ukuhamba kwakhe wasitshiyela ithuba lokuthi sibe ngabantu abazibusayo, wasitshiyela ithuba lokwazi especially thina abatsha ukuthi ilizwe lalisoze life nxa abatsha bekhona. Yithe sizalihlukumisa siliphakamise silifake lapha elimile libe khona. Namhlanje kungu-1 July kunje sizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi hayi wasitshiya sibili umuntu omdala, kodwa iqinisa ngelokuthi i-history yakhe, i-legacy yakhe ilives on. Yikho sithi maybe nxa usenza uhulumende kumele kunanzelele khonoko ukuthi maybe nxa usenza engayenza u-1 July ebe ngu-Dr. Joshua Nkomo Day.
Engcitshi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele ilizwe lidinge abangane kwamanye amazwe ukuze lithuthuke njengalokho kwakusenzwa uNkomo labanye bakhe belwela uzibuse.
Iphupho likaNkomo lokukhulula iZimbabwe siyentilongweni simbona njalo manyana lamanye amazwe afanana leRussia, iZambia, iTanzania, iAlgeria, labo Angola kusitshengisela ukuthi lamhlanje uma sizifica kunkinga njengezwekazi leAfrika eselikhululekile kufuze sikhumbule ukuthi kulamazwe asimelayo ngesikhathi sincindezelwa yilabo ababesithathele izwe lethu. Ngokunjalo kutsho ukuthi uma sidinga labangane abatsha kufuze sikhangele sakufundiswa uNkomo ukuthi kulamazwe ayevele elathi.
Lanxa kwaba labanye ababekuzaphu ababesithi waphambanisa ngokungena kwisivumelwano se-Unita Court ngoba wenza ibandla lezaphu ukuthi liginywe ngeleZanu, abaningi bazwisisa ayekutsho ngaleso sikhathi ukuthi wayezama ukuvimba ukutshabalaliswa kwesizwe sikamthwakazi esase sihlaselwe kakubi empini yekugrawundi. Abanengi bathi ilanga likamhlaka 1 Ntulikazi kumele libe likhefu ukuze intsha icabangisise ngokuqhubekisa phambili imibono eyayikhuthazwa ngumuyi lokuzinikela kwakhe ukukhulula okwenziwa uNkomo esaphila okuyisibonelo esihle leqhawe lamaqhawe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi aluba kulomehluko omkhulu eZimbabwe ngabe umoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo nguye owathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1980. Ilizwe lithola uzibuse. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngomhlaka 1 Ntulikazi 1990 ubaba wesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo edlula emhlabeni. Leli lilanga beZimbabwe bathi bazahlala belikhumbula. Iningi labo lithi aluba okaNkomo wathatha intambo zombuso ngo-1980, umkhuba wobusela osuguqise ilizwe ngamadolo wawungeke ube khona. Umnumzana Dan Maphalala Mabunda owalwa imbi ndawonye lebutho lemkhonto wesizwe elalimele African National Congress ebusa kwele South Africa uthi kulusizi ukuthi labo ababa ngamagovu wombuso namhlanje sebekubhilizile konke uNkomo ayekufisa ngesikhathi elwela inkululeko yeZimbabwe. UMaphalala uthi uNkomo wafa eselawo amacebo okumelana lezifo ezinjengecoronavirus kusasele minyaka ingakabi khona.
UNkomo had the vision to create ama-isolation hospitals. About during 60-67, he wanted to build a biggest hospital, eKezi, Ntuliandawo. Ngaleso sikhathi bheka umbono wakhe, bheka ivision yakhe. God bless him. Peace be upon him. Amen.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi aluba kwaMqabuko wathatha intambo zombuso ngo-1980, aluba iZimbabwe yasatshwa ngamanye amazwe kwezomnotho, inhlalo kaZulu lakwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ubaba uJoshua Nkomo ube ngumuntu othanda ilizwe laseZimbabwe kakhulu. Ube ngumuntu ofisa ukuthi iZimbabwe ibe lilizwe elihamba phambili kwamanye amazwe. Ubaba uJoshua Nkomo ube ngumuntu ohlonipha kakhulu intando yabantu abanengi. Ube ngumuntu ofisa ukuthi iZimbabwe ibuswe ngokuthula, ibuswe ngentando yabantu abanengi.
Nkosazana Thokozile Nkomo waqeda ubutsha bakhe bonke lwela ilizwe leZimbabwe uthi uhlengezela inyembezi nxa eqathanisa indlela abalihluphekela ngayo leliya lizwe laboMqabuko lesimo esiliso sona.
Rhodesia ngiyayifisa, ngifuna ukuqamba amanga, ngifisa sengathi kube kuyabuyelwa emuva siyebuswa ngamabhunu. Kwakungcono kakhulu kulalokho esikubona. Asizange silale singazadlanga, obaba yibaba bebuye eGoli bezosebenza. Angizange mina ngimbone umuntu wesifazane ebuye ezosebenza eGoli. Angizange ngimbone umntwana ona 16 years ebuye eGoli ethi uzofuna umsebenzi. Angizange ngimbone untombazana mina ethiye isikole ethi uzosebenza. Yibubu beZimbabwe lobo.
Umnumzana Velempini Ndlovu uthi aluba leliya lizwe laphathwa uNkomo, aluba alizange libe yile nhlekisa eliyolona.
UNkomo wayelomqondo obuthuzekileyo kahle, yikho wathi uma kuthathwa izwe yena i-first thing ayenzayo ukuthi abantu beZipra bahlanganise imali bathenga amaplazi benza ama-cooperative. Uhulumende weZANU-PF wathatha lawo maplazi, sisafuna namanje lawo maplazi.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kuyadanisa ukuthi uNkomo wafa engakafezi ngitsho lasinye sezifiso zakhe ayelazo ngempumelelo yeZimbabwe. Melesudo 7 Johannesburg in South Africa, New Benedict in Lapo.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikhangela umonakalo odalwe yi-COVID-19 kanye lembali yempilo kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa ye-COVID-19. Wena sivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Aba
Abantu veSudan batshengisele izolo besithi bafuna kujeziswe labo ababulala abanye babo abafola ezitaladeni ukuze kukhutshwe owayengumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka odluleyo. Isigodlo seMelika eseWhite House sithi sigcona labo abaveze ukuthi eleRussia belilohlelo olokudinga amasotsha eMelika kulelo lizwe khona kungelasiqiniseko salokho. Njalo isigodlo lesi sithi kulungile ukuthi uMongameli Trump katshelwanga ngalokho ekuqaleni.
Intatheli zindaba yesifazana ebilodumo eZimbabwe uGrace Mtandwa kasekho. Umtandwa ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokugula okwesikhathi eside eqiniswa umkhuhlane owemvukuzane. Ukubhubha kukaGrace kudanise abaningi kwabakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba elizweni. Intatheli zindaba zeZimbabwe zithumela imibiko yokukhalela lokududuza imuli kaGrace egcwele indawana yonke ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezifana labo Facebook labo Twitter. Phezu kokusebenzela iphephandaba leFinancial Gazette esigabeni esasibizwa ngokuthi Chilling Out, uGrace wake wasebenzela njalo iphephandaba leSunday Mail, ihlanganiso yezindaba eyeNewsiana kanye lasesigodlweni someli weBhilithane yeZimbabwe. Umuyi owayengumlobi wamabhuku agoqela athi Who's Daughter, My Child, The Power and the Glory, lamanye uchiye abantwana abathathu. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo Chiefs libukwa ngesenzo salo esokuvula isitolo ebulenjini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi seqembu lebulawayo Chiefs uThulani Java Sibanda uthi abantu basemukele kuhle kakhulu isitolo sabo lesi esiqale ukusebenza ngeviki eledluleyo.
Sebebaningi asebethengile, sebezitholele into zabo and bayathokoza ngesimo sezinto esibathumezeka bona. So leyo into esitholise kakhulu sithanda ukuthi ngibona sibonge ngabo bonke abasisekelayo.
Walandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu ukuthi iqembu lebulawayo Chiefs litshengise ukuba liqembu lesimanje manje ngokuvula isitolo sebulenjini.
Ukuthengisa amakawuza lezinye impahla kuyindlela yokudinga imali esetshenziswa ngamaqembu aphumeleleyo kwamanye amazwe. Njalo lokhu kutshengisa ukuba iqembu lebulawayo Chiefs lifuna ukuba liqembu elihamba ngesikhathi.
Iqembu lebulawayo Chiefs lidume ngokuba labalandeli abaningi kukhasi leTwitter okwamanje selilabalandeli abedlula inkulungwane amachumi amathathu. Njalo abaningi kubalandeli labo sebefake imibiko besithi sebethengile esitolo esekulenjini leso. Impahla ezithengiswa liqembu lebulawayo Chiefs ngezigoqela amakawuso agqokwa liqembu nxa lidlala kanye lezinye impahla ezigqokwa ngabaqhuba imidlalo etshiyeneyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Kanizihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebehlole bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu phose ayisithupha 591. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.6 million. Abe-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe namhla baxotshise amanye njalo amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisitshiyagalombili edalele Senate.
uZulu weZimbabwe umanyane ekhumbula iqhawe lesizwe owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owabhubha mhla ka-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.